igweta ratinoziva kwe makore sesu ikuva muchiri makweta kudai ndoda kutaurawo ndichiti vagova munhu wandinoziva kwemakore anopfuura makumi matatu sokuvaziva kwandinoita zvangu munhu anoziva basa rake reugweta chingangovapo chinoti netsei ndechekuti vakamboita havo dambudziko pavakanga vachishanda vari kunamibia apo vakabatwa nemhosva inonzi muchirungu mhosva defeating the course of justice. Ngatimbovapa nguva pachasvika nguva yavachadhila nenyaya dzakakora dzinenge dzina vasungwa vakuru.
Munoona semunhu ane tsitsi nenyaya dzekodzo dzevanhu here?
Ndinovaziva segota asi handinyanyo kuvaziva hangu panyaya dzetingangotiwa muchirungu human rights activism. Vagova munhu akashanda basa rokuchuchusa kwemakore akawanda muno muZimbabwe asi kuti nditi ndakambohwavo mbiri yavo pane nyaya dzehuman rights activism kana zvimwe zviya zvokuti kudefenda nyaya dzehuman rights kana kumiririra vaya vanhu vanenge vachiti vashungurudzwa ivo pamahuman rights avo hatiri kureva nhema handisati ndambozviwa ndongovaziva somuchuchusi handivazivi sahuman rights defender kana kuti sahuman rights active.
Pane zvamunoziva izvozvo munoona havo sokuti vangakwanisa kuita basa ravo zvakanaka vasina kwavakarerekera here?
Unoona tanonoka manje manje tinenge tawana kuvajaja nokuti kune mhosva dzakawanda dzevakuru vakuru mamwe mapoliticians zvakaita sezana Jonathan Moyo ipapo ndobve tichada kuona kuti vagova basa iri vanoribata sei.